Mangwana na kanaka va tereri tinosangana zvakare mangwana na anasi uri musi wemuvhuro chikumi 5, 2023. Makatirira ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ichokwadi, tinotova basa ratiri kutambudzika naro izvozvi tiri kuramba tichinzwa mashoko akawanda kuti kune chimwe chipuka chatanga chinonzi fai.
Dzimwe nzvimbo kumaruwa dzinonzi dzaberekera ingwe vanopikisa vachiti vari kurwiswa nevasori vezanupf pamberi pesarudzo dzemusi wa23 nyamavhuvhu.
Zvinotaura vaprofita venhema, ndo zvinotaura mashoko emaprofita vanoti gomo ibvapa uenda. Mhosva yavanotaurira kudaro haisi nyowani, vari kudyiwa zvingaiti wa23 August.
Asi vezanupf vanoti vari kuzorwa mafuta enguruve yavasina kudya.
Ukada kuzviita uchitononyanywa namari, you be disappointed. Because as munhu wese anoappreciata. Vamwe vanotokutsvinyira, vamwe vanoti kana iri nguva yemvura vanotokudira mvura. Vashoma vanozvinzwisa chiappreciata.
Nekuda kwekushaya mabasa, vamwe vechidiki vovhara makomba mumigwagwa kuti vawane chouviri. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kune mimwe misha kunonzi kwatoberekera ingwe pamberi pesarudzo dziri kuitwa musi wa23 nyamavhuvhu sezvo vamwe vanopikisa vari kuti vatanga kurohwa nekutyisidzirwa nevasori nevatsigiri vezanupf. Mutori wedu wenhau Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vakafa nobata chigaro chasachigara weCitizens Coalition for Change kana kuti CCC mumasvingo vaSimon Ziki vanoti pane vanofungidzirwa kuti vasori nevatsigiri vezanupf vakasvika pamusha pavo nemuvhuro vakasiya vatyisidzira mhuri yavo.
Vanhu vezano vakasvika mumba pangu nezuro around something past the 3 vakasvika ndisipo but vasiya vatiresina mhuri yangu vachitaura kuti tinotsvaka munhu uyu ende tiri kumuratidza kuti 208 takamusiya ari mupenyu this time tiri kumuuraya kati pano kuvhunduka kusarudza zvatinoda nokuti kwazosvika masiyaiwo vachasvika vakaneta vakauraya vakasvika vavanouraya but change is coming.
Kugogwe mudunhu rekumidlands vagari vemaruwa vakaita savashadrick mukandatsama vati vechidiki vezanupf vari kufamba mumisha yavo vachivimbisa mhirizhonga.
Kunofanira kuziva takutotya because vakomana vari kufamba vachiti kana tikangoruza chete kunosiwa kunodeuka ropa kuno.
Asi mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko muzanupf vatapadzwa mugadi vati bato ravo hariti zvemhirizhonga.
Zvinotaura vaprofita venhema, ndo zvinotaura mashoko emaprofita vanoti gomo ibvapa uenda. Mhosva yavanotaurira kudaro haisi nyowani, vari kudyiwa zvingaiti wa23 August. Sarudzo dzaparurwa, vanhu vachaenda kunovhota, vachavhotera zanupf, ruzhinji ruchavhotera vamunangagwa.
Sachigaro wesangano recrisis in Zimbabwe coalition vapita mutasa vati sangano ravo riri kutambira mashoko ezvemhirizhonga yezvematongero enyika akawanda.
Tiri kutarisira kuti SADC, African Union neUnited Nations vaongororowo mamirirwo akaita zvinhu nekugadzirwa kwaitwa sarudzo dzemuno vapindire kuti zvinhu zvigadzikane zviitwe mugwara rebumbiro renyika uyezve zviitwe mumutemo unotarisirwa pasi rose uye zviitwe murunyararo. Asi pari zvino tikuona kuti sarudzo hadzisina kumira zvakanaka.
Vamwe vari kupomerwa mhosva dzemhirizhonga ndevesangano reForever Association in Zimbabwe kana kuti FAZ. Mumwe anozviti mutungamiriri wesangano iri vakuda kwache musanga varamba kuti vari kuita nezvemhirizhonga. Panyaya yekuti vari kufamba vachinyora mazita evanhu vanenge vatarisa kuti mazita avo ari mugwaro revavhoti vamusanga vati ichokwadi.
Ipapapo hapachomborina chakaipa nezvatinenge taita as far as we are concerned. Vanhu vari kudaro each and every entity ine nzirawo yayo yainoweyawo strength yayo isachainda kutaridzo. Saka isusu ukaona vana veduwo vanenge vakagara vari kura vagara vasvagere pedyo nemapoling officers pese nezeti vanenge vari kure votarisawo Awa wanaona kuti nyengo dzetu vari mumastructures edu atinoti masero ndo wavanozongomborosa kubva kuti vauya kuzochekwa vongonyorawo pasi kuti auya.
Mutungamiri webato reTCCC vanozoshanyisa nezuro vakashora sangano iri nekupesedzera mhirizhonga.
Ichokwadi chokuti vabasa ratiri kutotambudzika naro izvozvi chekuramba tichinzwa mashoko akawanda kuti kune chimwe chipuka chatanga chinonzi FAZ. Hanisi kuti FAZ yacho chii, iFAZ here kana kuti chii, asi tinongonzwa kuno kuti chiri chirongwa chabva kunharaunda dzakasiyana siyana chiitwa naivo vamunangagwa ndo mukuru wacho amenoti wakachironga achifambisa sei. Harisi basi rehurumende, asinozi basi rehurumende. Saka chinongova chitukwani chatakanzwa chamuka kudengenene munyika. Zvino munoziva kuti isusu basa redu nderekuona kuti zvitukwani zvese zvibatwe zvitandwe, nekuti mukaona maitwa zvitukwani mushayo hamuna rugare.
Mutauriri wekomisheni yenational peace and reconciliation NPRC vaobert gutu vakurudzira vari kushungurudzwa kuti vamhanyire kubazi ravo.
Kana pane vanenge vachitiwa vashungurudzwa, kungava kushungurudzwa nani zvake, vane kodzero yokuuya, kodzero yokudaro, nokuti isu seNPRC tinomirira kuti tipiwe macomplaints. Kana macomplaints asvika kwatiri, tomaferefeta, tamaferefeta toedza kuyananisa vanhu vanomangara nevanomangarirwa kuti pave nerunyararo.
Vamwe vagari vanoti kunyange vari kumhangara nyaya dzekutyidzirwa kumapurisa hapana vanosungwa, asi vanopingisa vachisungwa. Mutauriri wemapurisa munyika Assistant Commissioner Ponyati vatabva kwanisana nezvenyaya iyi vachiti vange vakabatikana. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reAmnesty International mugwaro raro remwedzi wapera rakati nyaya dzemhirishonga yezvematongerwo enyika nekutyidzirwa kwevanhu dziri kuwedzera uye riri kukurudzira hurumende kuti iferefete nekusunga vari kuita izvi. Pose panoitwa sarudzo muZimbabwe, mhirizhonga inowedzera ropa richideuka. Asi mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa gorino vari kuvimbisa sarudzo dzakachena. Vanopikisa vanoti vanotenda maruva vadya chakata. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, chini Gortri Mutimba.
Nekuda kwekushaya mabasa, vechidiki vemuZimbabwe maguta vanoti vave kuita mabasa ekugadzira migwagwa yaparara vachipiwa mibhadharo nevatyairi vedzimotokari avo vanenge vavanzwirawo tsitsi. Jeffrey Moyo anoti panyaya inotevera.
Mumwe wevechidiki anoita basa rekuvhara makomba mumigwagwa ndivatenius munjoma, avo vanogara mumusha weveruzhinji weTinald South muguta reHarare.
Hatina zvekuita, zvingativaramisa mukati moupenyu, but tinozongopedzisira taakutora madhaka iwaya tichiisa murod. Vane motikari dzavo vanenge vari kutipawo mari.
Vawari Nchireka, murume wechidiki ane vana vashanu nemudzimai, vanoti kunyange zvakavaomera, kufamba vachigadzira migwagwa kuri kuita kuti zvinhu zvivaitirewo nani.
Basa ndakadzidzira handina, asi basa ndoziva ndinoita zveplumbing, dagaboy flow, kuisa flow ndoisawo flow, kuchera mugodhi ndochera, kuchera magomba anoda kuchera masoka wayo ndinochera. Saka dzidzo izvo ndaimboita zvekumining kumazuwe, asi ndikuona kuti kunodakuti pasi pachezo kwakutyisa, ndomunhu anorwara, ndomunhu anonwa mapirisi. Handamunhu anongozondibatsirawo, saka zvemaparodizi panonwa mapirisi ndikazongowa ndomwe ndakanoitawo zvimongonwa ndakanoita, asi iri basa remapoti ndinoona kuti zvinenge zvinani.
Asi vachireka vanosvivirawo kuti dai vawana basa rekuzviitira kuitira kuti mhuri yavo naivo vararame zviri nani. Muzvare Faith Nyanete vanotiwo naivowo havachisina dzimwe nzira dzakachena dzekuti vawane raramo kunze kwekuitawo zvekugadzira migwagwa yadai kuparara munharaunda dzavanogara dzakaita seAshton Park.
Vanhu vazhinji sezvinoitwa nevakadzi vanoita kakuita kakuda kuzvishora, asi manje Mwari haadaro manje. Kozi nini zvandinotenda zvekuti hapana basa rinoitwa nemurume mukadzi raasingagoni, pfungwa dzako chete. Ende tinge takapiwa zvipo zvakasiyana. Vamweti simbokarona kupiwa mwaka tinozvikati zvekudhaka nani tombobate zvekudhaka, but Mwari anosika vanhu zvakasiyana.
Muzare Nyanete vanotiwo mari handi bedzi inoita kuti vanhu vakaita saivo vawanikwe vachigadzirisa migwagwa.
Ukada kuzviita uchiti unonyanywa namari, you'll be disappointed. Kwa zazi munu yese anu appreciate. Kwa mwano togu chinyira, mwano tukanerungwe mvura, mwano togudira mvura. Kwa shoma wano zinjuiswa cha appreciate. Saka for me, yes, appreciate not your boss, basalisho tunu rwadza. Because ku diga diga, kuchipisa and all that. But because une passion, kuchishandaka ona everything, choda iku wane passion.
Mumuwewe chidiki muzan PF, vataura ikandishaya. Vano tia vana chakaipa, chavano ona pakushanda kuru kuita vechidiki vachivara makomba wameni guagwa yadai kuparara mumaguta.
Mungatasa vechidiki wese wano farama potuwa. Vano wano danyika ya wapa mwoto. Vajinji vacho kana kutuwese. Ndewe duwe sanu PF. Iwa hawa farama potuwa vachikumbira mari. Uyoze hawa farama potuwa unekuti havaende kubasa kwetu. Vari kuvhara mapoto nekuti vanoona kuti anovakanganisa mafambiro ivo pachavo. Vanovhara mapoto nekuti vanonzwisisa kuti anofanira kunge aine basa rekuvhara mapoto. Inove kanzuro yeCCC, kanzuro yeMDC yakundikana iri kungoba mari.
Asi vaElvis Mugari vanova mumwe wevechidiki muCitizens Coalition for Change. Vanoti ivo zviri kuitwa nevechidiki vachizvipa vega mabasa ekugadzira migwagwa imumaguta. Zvinoratidza kutadza basa kweZANPF.
Munyika iri kushanda zvakanaka. Vana vechidiki vanhu vane pfungwa dziri progressive dzekuti vanoda kuvaka nyika yavo. Ndosaka tichiona vachivhara maportals muZimbabwe. Saka izvozvo zvinoratidza kuti pfungwa dzavo ipfungwa dzekuda kuona budiriro munyika mavo. Asi hurumende yavo inovaregerera. Hurumende yavo Munangagwa iri kutungamirira Zimbabwe iri kuvaregerera isi kuvapa mikana nekuti yatadza zvachose kuvhura mikana yemabasa yekuti vechidiki vawane zvokuita muupenyu hwavo.
Mutauriri wekanzuri yeHarare vaInnocent Ruende vanoti harizi basa remunhu wese wese kugadzira migwagwa yemumaguta asi kuti ndere makanzuru.
Basa rekugadzira mugwagwa rinotarisirwa kunge richiitwa nekanzuru yeHarare. Tinoona mayutsu vachipinda murodhi vachigadzira izvi hazvisi pamutemo vachibhadharisa vanhu.
Varuende vanoti kanzuro yavo haisi kuwana mari kubva kuZimbabwe National Roads Administration kana kuti ZINARA yekugadzirisa migwagwa yeguta ravo. Studio 7 haina kukwanisa kubata veZINARA kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Sanganawo reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti vanhu zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana havana mabasa munyika, izvo zviri kupa kuti vechidiki vatsvagewo nzira dzinovararamisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo.
Iko zvino tombotarisa zviri mumapepa nawo. Bepa naure Herald rine nyaya yekuti China yatendera mamwe makambani anorima michero kuti atengesere nyika iyi. Padande mutande remuzinda wenyika iyi muHarare, China yabudisa mazita emakambani ari kubvumidzwa kutengesa michero anosanganisira Bishop Stone Estates, BK Kahoot PL, Broadbridge Investments TA, Mazoe Citrus Estates nemamwe. Bepanau reChronicle rine nyaya yekuti kambani ye National Social Security Authority kana kuti NASA inoti ichaita hurukuro nedare reparamende dzakanangana nekujekesa mashandiro ayo. Izvi zvinotevera tsamba yenyunyuto yakanyorwa nevamwe vari pamujikandigere vachiti havasi kufara nekutadza kutora mari dzavo uye vachitivo mari yacho yavari kupiwa neNASA ishoma. Bepanau repadande mutande reZimlife rine nyaya yekuti mumwe mudzimai Christine Yolanda Gumira ane makore makumi matatu akapfurwa akafa mumugwagwa masikati machena muCape Town, South Africa nemusi wa25 mwedzi wapera uye anonzi chizvarwa cheZimbabwe. Bepanau iri rinoti mudzimai uyu ainge amboudza mapurisa kuti pane vaimutyisidzira mushure mekunge ati aida kupa uchapupu panyaya yemumwe mupurisa ainge apfuura shamwari yake. Iko zvino yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Taurira maringe nemunhu anonziwo chakapfuma munhu ari kudepartment revasori munhu iyeye ndiye ari kudzidzirana nebato refazi saka kana vaefazi varizvefazi vachiramba kuti uwo chakapfuma nei havamuzivi kuhwanda mudzvanzi wari mirimo tipei zvizere kana zvisirizvo kuti fazi inoshanda nevatori bato iroro ngaribve rabvarwa nezvikamwe kuti hapana chinoitika chiri maringe nekushanda kwefazi fazi iri kuti fazi inotora maindividuals kumaconstituency hazvisirizvo vanhu vanoshanda nefazi vanhu vanodzidzikana nebato rinonzi rezanup f zvinivo nekukandanaema
zvakadini kusidio zenu ini ndokutaura ndichisora izvi zvinongoitika panyaya dzesporting us kazhinji united kariat anotaura akadzidzira chikwata chedhiakakosi akaterera muzo esande muzva 4 nezvimwe chaivo akataura nyaya yedhiakakosi kusvikira yapera asina kumbotaura mamatims kuti akatamba sei ngaataure matims ose ari mupremier sukadiki kwete chikwata chedhiakakosi saka anetitime kuvesha kuti unotaura zvikwata zvese nesu inenge tidaguva matims edu akatamba sei zvimwe chete ndekuzetv every sunday kunongobuda masaya dhiakakosi mamatims asina kuti sei hatiri kuti dhiakakosi ikezeza
maswa sepastudio 7 pano vese vashamarari kunotenda nemashoko amunotipa zuva nezuva zvinotoreva kuti zvaakuda mwari kuti chamisa awinire zvaakuda mwari mwari vane mashandiro vanoita akasiyana nemunhu munhu anopulana zvikawanda zvikaita 1000 asi mwari vanozvikrash nepulani 1 zvinotoreva izvo kuti chamisa kuti awine ngaapfugame namata mukomana isaidzi pasi uzile vanhu vaonawo muofisi imomo vazile mwari vanozungunisa vamwe vanhu mubhaibheri imomo vakazomhanya vachienda panzvimbo vasikasviki nemahachi vechimhanya kuti vasvikundoataka makristu zvichitadza saka iwe mwana wamai vanguka isaidzi pasi kuti mwari ndimakandisika mwari ndimakasika nyika yezimbabwe ko tinongotambwa sei nemi kutambwa sei vanhu vachitambudza tiri nhapo kamuzimbabwe kuti nyika yatakazarwa izvozvi vamwe vanofamba vachienda kwavasikadi nekuti hapana chekuita pamba saka namata mukomana isaibvi pasi mwari anokupindura chek munangagwa akayambeti mamiriyoni nemamiriyoni emadhola aikuti ape vanhu vacho vanoita vachido kuti vawine vanokambena pasina
kana muchitonga muchatonga ikoko kuno aditongwe opposite masimba enyu achashanda ikuoko kuno aditongwe neopposition party kwava atitongwe neopposition party hazviite kuno kuzimbabwe anzwa pana enga wabude mujeri yechichi iwo vanongonyora madziro eparliament zvitezi kunyora madziro ehofisi vanofira imomo apana pamberi nekutonga twada mundandi apana kana muchitonga muchatonga iko muchatonga ikoko kujoni noti kuno twada
mazera sestudio 7 apa gore rino ina hangu maonero angu sedunga munhu ndinoona kuti gore rino rakaipa gore rino rakaipa pamaelection apa maonero angu ndinoona sekuti MDC vari kuzvivhukira nenyaya yekudzidzira masankisheni nokuti vanhu vazhinji tonza chero matinofamba vanongotaura nyaya yekuti tiri vemdc but tiri kungofa zvinoshaka tiri kungotambura saka dai vanga vachibatana pakuti vanhu vedu vasapanejara vakutivhotera zvinosaka tinongovhotera ii zanup f zvotori nani nokuti todowana 1 2 3 dhiii saka remdc gore rino maonero angu ndona sekuti pakaipa nokuti zanu yakasunga musana
makadii vashamarari vestudio 7 makadii makadii mose koko nauya ndaya nayo ndekungoti uyu anozviti munangagwa uyu ari kungonyanya kudei kumachechi ari kufamba kumachechi nguva inoiyi kuti takuda kugota achindovapa mari kuti awane vatsigiri kuvamachechi ku zvinombofamba sei
anozozvido vanotundu vachiti ye takagadzira marodhi ye nekupa vanhu mazitisheti asina basa rose tinodya mazitisheti reiwawo tinokwanisa here kufamba mumarodhi unogadzira ivavo tisina chunhu mundukutine nzara.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina divi ratinorerekera. Vateereri, tumirai mazwi kana kuti mashoko enyu paWhatsApp panhamba dzinoti +1 202 465 0318. Munotumira mashoko muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika munyika. Tinoda kukuyeuchidzai kuti musanyanya kurebesa mashoko enyu amunotumira. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vana vanonzi vakafa mushure mekunge imwe ndege diki yemhando yeCessna Citation yadonha mudunhu reWest Virginia muAmerica nezuro. Ndege iyi inonzi yakambotenderera matunhu akawanda uye ikabhururukawo munzvimbo dzisingabvumidzwe muWashington DC. Ndege dzehondo dzakambotumirwa kuti dzione kuti chii chainge ichiita kuti ndege iyi irambe ichitenderera, asi dzinonzi handidzo dzakaidonhedza, kunyange hazvo dzakakanda bambo kana dzichiedza kuzivisa mutyairi wendege iyi kuti ainge achibhururuka munzvimbo dzisingabvumidzwi. Zvinonzi ndege iyi yainge ichingobhururuka yega uye hapasi kuzivikanwa kuti chii chakaita kuti mutyairi nevamwe vanhu vaivewo mundege umu vatadze kufema zvakanaka. Nyanzvi munyaya dzendege dzinoti vatyairi vendege vanogona kutadza kufema zvinoita kuti vagume vafa vakasawana mweya kana kuti oxygen nekukasika. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, vanhu vemuHaiti vanonzi vave kutora mutemo vachiisa mumaoko avo zvichitevera kutadza kutora matanho kwemapurisa kusunga vari kuita zvechigevenga vachiuraya vanhu, kuvabata chibharo nekuvabira. Mimwe misha yemuHaiti inonzi nevagari yave kurambidzwa kupinda vanhuwo zvavo pasina chikonzero chakati tsvikiti. Muguta guru renyika iyi Report Our Prince, chikamu chinosvika zvikamu makumi masere kubva muzana kana kuti 80% chinonzi chiri pasi pevanoita zvechigevenga ava. Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nhasi tiri kutarisa nyaya yevanhu vari kuuya kuzotsvaga upoteri muAmerica rinova dambudziko rinogara rakakonzera gakava pakati pebato remaRepublicans neremaDemocrats. MaRepublicans anoda kuti padzikwe mitemo yakaomarara kudzivirira vanhu kuti vasapotere muAmerica, asi maDemocrats anoti panofanira kuitwa zvinochengetedza kodzero dzevapoteri. Kubva muna 1988 vanhu zviuru zvisere kana kuti 8,000 vakafa paborder reAmerica neMexico kudivi reTexas vachiedza kutsvaga upoteri muAmerica. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vanogara kuTexas. Tatanga nekuvabvunza nezvekufa kwevanhu paborder reAmerica neMexico.
Uko wakadai uitika kumaborder uko runokonzerwa nenyaya yekuti vanhu vanenge vachida kupfuura border reAmerica vachishandisa dzimwe nzendo dzinoita senge dzisina kunyatsomira zvakanaka pachirungu dzinonzi dziri dangerous. And tinoona kuti vakawanda vacho vanenge vachibva vachisvika paborder ipapo vanenge vachibva nzendo dzakareba, uyezve panozosvika paborder apa vanenge vachiexpecta kubatsirwa ende vakashaya rubatsiro rwacho irworwo, ndo zvimwe zvinhu zvinozoita kuti vanhu vazofa nekuonekwa vachiona dzimwe tsaona dzakasiyana siyana. Uyezve tinoziva kuti kuno kuTexas ma weather condition, especially kana ari musama haana kumira zvakanaka, kunopisa zvinoshura zvokuti kana vanhu vakasawanika rubatsiro ipapo zvinokonzesa rufu.
Ko chii chinopawo kuti iro dambudziko iri rinetse kugadzirisa muAmerica vevanhu vanenge vachida kuedza kuti vatsvage upote?
Tinoona kuti tichitasa kumabhodha ikoko kune vanhu vakawanda vanenge vachida kutsvaga upoteri panguva imwe chete, and the system yeAmerica yeimmigration inganzi haisi system iri so much yatingati helpful, nokuti pane hatingati nyaya dzakawanda dzawanikwa dzichitongwa kana kuti dzine mabacklog. Saka kana vanhu vachisvika pabhodha ipapo tinoona kuti zvinhu zvinoedza kuti munhu amire nguva yakareba asati aprocesswa neimmigration. Saka izvi ndozvinozokonzesa kuti paite madelays akadai so kuti vanhu vanonoka kuprocesswa kuti vawanikwe vachiwanikwa ubatsiro pabhodha.
Vanhu ava tingati vari kungobva kunyika dzekuLatin America here vanenge vachitsvaga upoteri kana kuti nekune dzimwewo nyika dzisiri muLatin America?
Pane nyika dzakasiyana siyana. Tozva kuti pane vanhu vari kubvawo kunyika dzakaita sana Haiti, vanhu vari kubva kunyika dziri kuAfrica dzakasiyana siyana. Kunyange vekuZimbabwe chaiko chaiko vanokuwanikwa variko pabhodha ipapo, but nyaya yekuti dzimwe nyika dziri muLatin America dziri padhuze neAmerica ndozvinotooneka zvichiona vanhu vakawanda vachikwanisa kuuya vane uwandu hwavo, and zvichionekwa kuti ndivo vanhu vanozoonekwa vachinzi vakawanda pabhodha nokuda kwekuti nyika dzavo dziri padhuze neAmerica.
Ivo vanenge vachitsvaga upoteri ava tinoona dzimwe nguva vanotumirwa kunana Washington DC nenzvimbo dzakasiyana siyana neiro dunhu reTexas, zvinenge zvichinyatsofamba sei?
Izvo zvakadai so zvinhu zvinofanwa zvisingaitiwi, nekuti kana munhu atopinda muno muAmerica ane right yokuprotektwa nehurumende. Saka zviri kuitwa neTexas zvoku aonekwa vachiisa vanhu mumabhazi vachiendesa kune amwe matunhu kana kuti amwe macities or states, zvinhu zvinova zvinotoafekta zvekare marights emaimmigrants, because kuuya uchitsvaga upoteri haizi mhosva, and kana munhu atotsvaga upoteri zvinoreva kuti munhu iyeye anotove nenyaya dzakewo dziri kutomunetsa kana kuti anotori mudanger. Saka kana akazouya achiiswa mune dzimwe macities pasina tingati mamajors anova achiiswa kuti vawanikwa vachibatsirwa, ndozvimwe zvinokwanisa zvichikonzesa zvekare kuti paite yatingati pachirungu perpetuation of suffering yemunhu iyeye. Saka tinoona zvekare kuti mumatunhu ayo kana kuti mastates vari kubatsirwa zvavo vari kusvika vachiiswa mumahotera, but chikunetsa manje ndechekuti kana vadaro manje nyaya yavo yeupoteri haichanyanyo kufamba semafambiro ainge ichiita. Tiona vachiita madelays kuti munhu achikwanisa kuva achipotera nyaya yake, kuti kana apoterawo zvekare azokwanisa kuva achipuwa mvumo yekuzoshandira kuti azowanawo mari yekuzochengetedza zvinhu zvinova zviri kudhileya nekuda kwekufambiswa kwaari kuita vachibva pabhodha reTexas vachiinza kuna mumatunhu.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vachitaura vari parunare kuTexas muno muAmerica. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Dzimwe nzvimbo kumaruwa dzinonzi dzaberekera ingwe, sezvo vanopikisa vari kuti vari kushungurudzwa nevanofungidzirwa kuti vasori nevatsigiri vebato reZANU-PF. Asi veZANU-PF vanoti vari kuzorwa mafuta yenguruve yavasina kudya, vachiti vanopikisa vari kutya kukundwa sarudzo. Nekuda kwekushaya mabasa, vamwe vechidiki vave kuvhara makomba migwagwa muHarare kuti vakwanisewo kuwana chouviri. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichagupai dzimwe nhau. Anokoneka ine mufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai mina ntungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.